A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., this Monday, September the 13th, 2021.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19, transport blues in Zimbabwe's towns and cities, and the firing of the Warriors coach and the technical bench.
According to the Ministry of Health, two people died of COVID-19 yesterday and 49 tested positive for COVID-19 in Zimbabwe. This brings the number of COVID-19 deaths to 4,538 since March last year.
The country has so far recorded 126,269 COVID-19 cases and almost 119,000 recoveries.
The ministry also reports that 2.8 million people have been vaccinated or have received their first dose of the COVID-19 vaccine, and over 1.8 have received their second dose.
Zimbabwe currently has 2,939 active COVID-19 cases. Worldwide, according to Johns Hopkins University, almost 225 million people have contracted COVID-19, and approximately 5 million people have succumbed to the disease since its outbreak in 2019.
And the hospital reports that 4 billion doses of COVID-19 vaccines have been administered worldwide.
In other news, the MTCT led by Douglas Manzora says it will expel all members of parliament, councillors, provincial executives and others that are linked to Nelson Chamisa, the leader of the MTC Alliance. Apparently, Chamisa appears to have since lost the name of the party after Manzora's formation seized it, saying it should be led by the MTCT president.
And in sports news, we are talking about soccer. The Zimbabwe Football Association has fired coach Zidrovako Lugaruski and disbanded the entire technical department, which includes recently hired former Warriors player Benjani Marwaru. The other members of the technical team were Lloyd Chitembwe and Tonderai Ndiraya.
Authoritative sources within Zifa say the National Soccer Body wants to hire former Warriors goalkeeper Bruce Kropela and former Warriors player Norman Mapeza. Marwani may also find himself back on the hot seat. Ye, kunjalo ke zulukandaba linjani lapho khona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Namhlanje ke sikhangela okumayelana ne-COVID-19. Kuzobuya khonokho ke uhlupho lwezimoto zokuhambisa emadolobheni. Kuzobuya njalo lokuxotshwa kulabo akade ngabaqeqeshi beqembu lama-Warriors. Kuzobuya ke nxa sikhangela i-COVID-19, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayimpili abule COVID-19 izolo, kwathi abayi 49 ngabantu ke abahlolwe batholakala bele COVID-19. Lubika njalo uhlangothi lolu ukuthi ke kulabantu abayi 126,269 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 kusukela nyakenye. So singathi ke umkhuhlane lo lokhu siya phambili umemetheka kule Zimbabwe, loba nje kukhanya ngazani ke kulabanye abathi hayi ungani unganeno. Njalo siyabona ke lohlangothi lolu luyatsho ukuthi hayi kungani kunganeno kulezi nsuku. Kodwa ke siyakhumbula ukuthi kule Delta variant lezinye imigaka etshiyeneyo, luyabika uhlangothi lolu njalo ukuthi kulabantu 118,792 asebaphepha ku-COVID-19, kwabhubha abafika 4,538. Xa sesikhangela ke abantu asebejove ijackson abajove okokuqala uhlangothi lolu luthi bayi 2,845,148, kuthi asebejove okwesibili bayi 1,863,136. So masukhangelwa ke abantu abangani khona manje baphila legciwane le COVID-19 bafika ke 2,939,000. Emhlabeni wonke jikelele iJohns Hopkins University ibika ukuthi kulabantu abafika 225 million asebabanjwa bele COVID-19, kwabhubha ke abantu abafika phose 5 million. So ke kukhanya ngazani kumkhuhlane lo kuqhubekela phambili. Singathi ke nxa sikhangela inani lamadosi se-vaccine asasetshenziswa emhlabeni wonke jikelele ayi 4 billion. Ye, kolinye udaba olungani luyahlupha namhlanje, udaba ku-MDC. Siyabona ukuthi i-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Manzora ithi izaxotsha bonke abantu abakudalela ephalamende, amakhansela lalabo ke abasezabelweni abasekela umnyuzana Nelson Chamisa. Sekwazi umnyuzana Nelson Chamisa ukokhela iNDC Alliance. Kodwa kanye ngazani ke ibizo leli kungani selihluthume umnumzana Monzora. Kodwa vele nxa ukuthi umuntu engumongameli weMDCT kumele azibambe kuMDC Alliance. Sifika kancane siya kunguqu siyabona ukuthi Zimbabwe Football Association isixotshe ucoach phela uZrako Logarusic. Yaphinda futhi yaxotsha abanye kade beku-technical team kumi-technical bench abagoqela uBenjani Molwari. Wathele zisukwana nje qhathiwe kodwa watshengiswa ke idoor ukuthi Chapas fethu. Uzobuya ke uLoyd Tembe noTundela Ndiyaya laba kuthi baye ngekhaya. So ke abaphakathi khona ngale kuzifa bathi ukhanya ngazane kudingwa uzinozinti we-Warriors uBruce Grobler kuzobuya ke lo Norman Mapheza. Kodwa ke kulabanye njalo abantu uMolwari kulakho ukuthi abuyele ukuthi azibambe kuma-Warriors kube njalo Mavelas.
Aiwa tokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu palive talk nasi nemusi wemuvhuro September 13, 2021. Nasi tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda recovid-19. Basi rezveutano rinozivisa kuti kubva muna March gore rapfuura pane vanhu muzimbabwe vabatwa nedenda iri recovid-19 vanosvika 126,269. Kouyawo zvakare vakabatwa nedenda iri vakarikunda vasvika ivo pa 111,792. Tozotarisa vakabatwa nedenda iri COVID-19 vakashayika vamire vari pa 4,538. Nyika yeZimbabwe pari zvino iri kuti iyo yawanikwa iyo ichibaya vanhu nhomba vanosvika 2.8 million. Asi inoda kuti ibaye vanhu vanosvika 10 million kuti nyika iwane head immunity. Tozotarisawo pasi rose John Hopkins University yemuno muAmerica inoti iyo yabaya vanhu vanosvika ivo pasi rose 4 billion ndo vabayiwa nhomba dzeCOVID-19. Saka nhasi tichange tiri kutarisa nyaya yedenda iroro reCOVID-19 tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Apo tiri kuona kuti bato reMDCT yava Douglas Monzora vari kuti ivo vachange vari kubvisa pamabasa makanzura ese nevanomirira matunhu akasiyana-siyana maMP vanowanikwa ivo vari pasi peMDC Alliance yava Nelson Chamisa. Saka tichange zvakare tichitarisa kuti tinoona kuti MDC Alliance yava Nelson Chamisa yawanikwa iyo ichipemberera kusvitsa makore akati wandei kubvira vatanga basa. Saka tichange tiri kuona kuti zvii zvavaita kusvika pari zvino uyezve zvii zvavari kuwanikwa ivo vachivimbisa vanhu kuti vachaunza pachasvikawo yatingati sarudzo yemuna 2023. Tichatarisa zvakare zviri kuitika munyaya yenhabvu. Tinoona kuti sangano reZifa razivisa iro kuti rambomisa basa vanga vari mutungamiri webato irori kana kuti gungano reZifa uyezve vari kutanga patsva kuti vawanikwe ivo vachitsvaga vachatungamira maWarriors mukugadzirira kwavo pane mimwe mitambo inotevera. Tiri kuona kuti pari zvino panga paine mumwe aimbova mutambi wemaWarriors anga ari assistant coach Benjani Mwariwaro amiswa zvakare iye basa nevamwe vese vari mutechnical team. Saka tichange tiri kunzwa kuti zvinorevei izvi kugungano irori chikwata chemaWarriors kuti chichange chakuzokwanisa here kubudirira zvakanaka munguva inotevera kana vakawanikwa ivo veZifa vachipa basa iri rekutungamira chikwata chemaWarriors kune mumwe murayiridzi. Uyezve tingada kunzwa kubva kwamuri kana muri pano pachirongwa chedu muchitiudzawo kuti ndiani wamunofunga imi kuti anofanira kupiwa basa irori Gibbs.
Yes, Marvelous, we have as of Jesus Wanda who is in Bulawayo. You know, we're doing a program together on Zimbabwe Today, as Topeni. And we were talking about, you know, the problem of buses, the problem of transport in CBDs like Bulawayo, you know. In the Central Business District today, we are told that there were no pirate taxis or combis or mshirashiras. You know, the police were all over and they were trying to drive them out. And indications are that people are being told to board Zupco buses. But some are complaining, saying even those Zupco buses don't have appropriate, you know, stages for entering into the buses, especially elderly people. They're saying it's very, very difficult to board them because of those steps that are too steep. So let's listen to one of the interviews that Ezra Jesus conducted today. So there is Maina Moyo. She lives in Pumula in Bulawayo. So she's saying that she's got some challenges, especially when she has to board a Zuko bus because of her lack of steps. You know, she says, she has to be pushed into the bus because there's no way that she can, you know, use her own legs to board the buses. So she wants more Zuko buses. What she says, Zuko buses are very cheap. So unlike, compared to Mshikashikas. So then she adds by saying that, you know, the problem that they are facing is, you know, with these few buses, it's impossible sometimes to get to the central business district in Bulawayo, because there won't be any transport at all. So one has to board maybe Mshikashika, but we won't go all the way to the city center. And at the same time, she says she does not have money at all. She's not getting a pension. She's not getting anything. And she has got three grandchildren that she's looking after.
Aiwapo tiri kunzwa vamwe gogo vekubulawayo vari kutaura ivo kuti nyaya yekuti mazupo akashomeka iri kuvanetsa nekuti ivo vachikurei saka kukwira mabhazi kuri kuvanetsa sezvo vari kuti ivo vane BP nezvimwewo zvirwere uyezve mabhazi akati kwirirei tinoona kuti kunyangwe nekuHarare pane vatanga tichitaura navo pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei vanga vari kutaura zvakafana nazvo zvekuti mabhazi aya anotinetsei nekuti mashoma uyezve zvitima zvakawanikwa izvozvo chinzi zvichange zviri kufamba hazvichitakura vanhu kubva kuHarare kuenda kune dzimwe nzvimbo imomo muHarare pari zvino havasi kunyatsofara nazvo nekuti vari kutaura ivo kuti nguva inotorwa kuti munhu ugozosvika kuchitima ugokwira ugozosvika kumba pachiri nenguva kana kuenda kubasa pachiri nenguva yakati ribei saka zvimwewo nhuna dziri kutaurwa nevamwe saka vazhinji vari kuti dai mabhazi aya awedzerwa.
Yeah, Ujaro Gemavla. So we've got another person who spoke to Ezra Chesaspanda. Let's hear what he's saying about life in general and issues to do with transport. So manje lebe ufuna ukuthi kungene nemjova futhi uhlale kunje.
Kungene nemjova. Ngoba imanga siyabe sikhamba phele nemiti.
Imiti njova. So nemjova ikhona kuba ngcono.
Kuba ngcono.
Izobu kakayibhoti eziningi indawo ezilezi. Hamba emamendwa.
Izobu hamba e-town ufuna ngapha ngayo.
Usubhoda ufana ngenyawo useyi-Richmond ba?
Hey.
Kunzima la awutshayeli?
Ah, kunzima.
Uhambe imoto uhamba ngenyawo. Awula moto
hamba ngenyanga.
Kodwa kona ke nxa sikhangele kathi sabantu lapha ke bekhala ngalo mkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19. Wena sokwayezwa naye?
Ye, sengike ngezwa nami nabantu abanye ke ababamba nami sengike ngababona sengike ngahlangana nabo.
Azange uyigulele?
Hayi.
Bathini abantu bakhona? Kukhona abafayo?
Hayi, abafayo.
Ubagula kuphela?
Eh.
Okay, so bathi kubuhlungu?
Bathi kubuhlungu kakhulu.
Sena sihlatshwa lemsebenzi? Zonke zombili?
Hayi, ngahlabe kuqala so sendlindele ukuthi ngeyesibili.
Okay, kula malayini?
Kula malayini.
Sihlabe mhlabe yesibili?
So bathi
bonke labantwana sebehlatshwe ekhaya?
Bathi khathesi ngoSeptember so ikhona ke ibona kusasa ikhona ke ngiyafikela khona.
Kuyini ongafisa kwenziwa nguhulumende lapho ukuthi into zihambe kahle?
Thina lapha into esiyifisayo sikhuza ukuthi ngabe kuyavuleka phela izinto zonke kumbe kuvuleka ama-industry kuvuleke zonke izinto phela ukuze sikwazi ukuthi lapha isiphile.
There you are, Marvelous. This is Mr. Pepe. He lives in Bulawayo and was talking to Ezra Chesaspanda. You know, he says transport blues are all over the place and he lives in Richmond. Richmond is a sort of like low density suburb. So he says it's very difficult to board Zuko buses because they don't just go inside all the roads and, you know, all that kind of thing. So he says they need Mshikashikas by all means. And at the same time, he's appealing to government to actually open business, you know. He's saying that it's better for people to be working than, you know, staying at home. And he knows there's COVID. He has received his first dose and is getting his second within the next, well, tomorrow, actually. So, there we are.
Apo tangashukona o tichinzwa zvakareva bebe vanga vari kutaurawo nenhuna dzavari kutaura pamusoro pekukwira kwemazvipo bazi iwaya vari kutaura ivo zvakawanda pamusoro pezvavari kusangana nazvo uyezve vakataura ivo pamusoro penyaya yekudaiwa nomba dzeCOVID-19 asi regai tichimbopinda munyaya dziri kupisa dzatiri kuona padandemutande nekumwe kwakawanda nyaya yezviri kuitika mumapatso ematongerwo enyika tine veZANU PF vari pano Dr. Masimba Mavaza uyezve neve MDC Alliance chairman wemuno munota America vachawanda dzokora saka tichange tiri kuzeya navo pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika vamavaza tombotanga tienda kwamurimi takatarisa nyaya mamuri kunzwa vabereki vari kutaura nyaya yekushomeka zvekufambisa munyika nyanya mabhazi iwaya ezvupko mungati chii tisati tapinda hedu mune imwe nyaya yatichazeya muzuva ranhasi
maita basa tete hongu kune dambudziko riri kuwanika pazvekufambisa kubva mumaguta kuenda munzvimbo dzinogara vanhu dzakatenderedza maguta asi tinoda kuti tione kuti chakanaka chese chibude panova nekutambudzika nekudikitira kuti tigowana maguta pekupedzesera nyika yakanga yangova a state of confusion vanhu vemushikashika kana kuti vaya vaingotakura pavadira vaingomira pavadira guta ranga risafambike ranga risina kuchena vamwe vaita zvekudhonzera vanhu mumotikari dzavo kana muzvimabha
okay so let's bring in Mr. Tawanda Sokora. Welcome to the program, Mr. Sokora. Thank you very much. So, talking about transport blues in urban centers, you know, it seems as if this is a very big problem. So, what's your take on that?
I go with what Dr. Mavaza said last time when he was on the program. Today, he has come back a changed person because last time he agreed with everyone that the government has made a blunder on the issue of Mushikashika. And on the issue of finding people that would have boarded Mushikashika, he admitted that the government had blundered. And I know most of Zimbabweans know that the government has been continually blundering, especially on the issue of Zupco Bus.
So I think we've got another slight challenge there. Maybe let's see what is going on because I'll try to get them and see whether it's workable. So we are still trying to bring in Mr. Tawanda Sokora, and I think my co-host, Marvelous Nhlanganyawuye, is still around. Marvelous, so it seems as if they were just kicked out of the system, but I think Sokora is coming back. Let's see what happens when he comes back. So ke lapho ke besilo umnumzana uTawanda Sokora ekhuluma ngokunyaka obhekane labantu kule Zimbabwe. So ke lapha ke sikhuluma ngakho ukuthi ke amabhasi ezuko ungani alohlupho olunye olumangalisayo so ungasikhangela sibili ungani abantu abaningi bathi vele izupko kayibenzeli kuhle izupko ngazani iyahlupha ngakho ke babona ukuthi kungangcono kube lamabhasi amaningi ngoba bathi amabhasi ezupko angani abiza imali eningi so babuthi uTawanda Sokora nxa ungizwa ngicela ubuyele futhi ukhathe uphenduphenduke ngoba khathi sungazani susukile khonapha ke emsakazweni wethu. So it's a plan to lock it in. So okay, Mabla, so people are saying buses and buses, they need them. But at the same time, they've got a problem with accessing the buses. So go ahead there.
Aye, watiri kuona kuti parizvino vanhu vazhinji vari kuchema-chema panyaya yekushomeka kwezvekufambisa munyika. Uyezve apo tanzwa kubva kuna vamasimba mavaza veZANU PF vanga vari kutaura. Asi vabva vadonha pamhepo ndofunga network haina kumira zvakanaka ndobva vapindawo vatawanda dzokura veMDC Alliance vachitaurawo ivo vabva vadonha zvakare saka tiri kuedza kuti tivadzose pachirongwa tinzwe kuti vanoona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yezvekufambisa tinoona kuti hurumende iro vhiki rapfuura vakataura ivo kuti vakange vaunza mamwe mabhazi ezupko munyika uyezve achatanga kunge ari kushanda saka tichazenge tichiona kuti izvi zviri kubatsira here uyezve zvitima zvakawanikwa zviri kuzvakanzi zveNRZD yakabatana nezvupo zvave kushanda zviri kushanda zvakanaka here. Aiwa ndinoona vamavaza vadzoka zvakare, mungaenderere henyu mberi vamavaza.
Tinotenda. Ndandiri kuti isusu nekuda kwekuti tichenese maguta ese enyika, hurumende yakaona zvakafanira kumisa zvifambiso zvatingangoti zviya zvisina mutero kana zvisingabvumidzwe kutakura vanhu kuti tigofambiranawo nenguva, vanhu vachikwirawo mabhazi vakasununguka vachienda kumba. Tinoona zvakare svondo rapera iro kuti ndikutaura kuti Friday takawana mabhazi anopfuura 100 akapinda muZimbabwe akaiswa kana akadhividwa into cities. Mamwe acho anotanga kufamba mangwana, mamwe musi wechitatu kana kuti china anenge ava kutofamba anyorwa ese ari anda ZUPCO. Chepiri, tinoona zvakare kuti hurumende yakaedza kuti veZUPCO vabatane neveNational Railways of Zimbabwe kutakura vanhu kubva Harare kunosvika kukwadzana nekusvika kumabvuku. Ndopachine njanji dziripo iko zvino. Njanji dziya maoni atiri kuita ndekuti hongu kuti chitima chaakufamba vazhinji vari kubatsirwa vakawanda zvuru nezvuru vari kugona kupinda muchitima, uyezve mari yechitima yakadzika. Paiva nekushora kana kushoropodza kwaibva muvamwe vanhu vajara kungoshoropodza vaingoti zvitima zvakasakara, chitima chakafa, matrolis aya matrucks aya ndekudhara. Pari kugara vanhu, makatarisa mukati mechitima chakasakara ichi, mukati makagadzirwa zvakanaka, mune mabhenji anogara zvakanaka in taking view of the COVID-19, ane distancing is reasonable in a public transport. Kepiri, idanho rekutanga, kune zvitima zvitsva zviri kutengwa zviri kuuya, kune misoro iri kuuya. Kupera kwemwedzi uno kunenge kwane zvitima zvitsva zvinenge zvauya, uyezve hurumende iri pakati pashishi rekugadzira imwe njanji yaibva kuHarare inoenda nekudziva rasekwa, ichienda ichipfuura nekudziva rasekwa nenzvimbo yeWarren Park. Then kweta imwe yagara iripo yanga iri kungopfuurawo ichienda nenzira yekukwadzana iya. Saka tirikuona kuti zvitima zviri kuenda up zviri kuenda kusouth towards Bulawayo zvinenge zvakati wandei zviri kugadzirwa. Kune njanji yakagara yakagadzirwa itwa sinzi pipeline for a long time yekubva muHarare kuenda kuchitungwiza. Hurumende yakavimbisa kuti kutanga kwegore riri kuya iri vanenge vaakutochera migwagwa yekuisa njanji idzodzi. Saka tirikuona nehongu mazuva ekutanga aya zvinomboti netsei vanhu vanomboneshupika kuti vawane transport, asi kana tiri kuona kubva muchechishanu nanhasi makuseni vanhu vachiya kubasa, vazhinji vatakurwa nguva yakakwana ende vazhinji vari kudzokera nguva yakakwana. Saka as we speak today hakuna kuzara vanhu zvavanga vakaita pekupedzisira paya. Takabvita dambudziko ratakasoropodza tese kuti no mapurisa aita bapu paakamhanyira kubhadharisa vanhu muripo wekukwira motokari dzisina kurejestwa. Kunyange yanga iri nzira yekudzivirira kuti motokari dziya dzisafambi parod, tinoona kuti mapurisa they've made a mistake, it was an error yekuda kushandisa vanhu kuita basa rechipurisa. Mapurisa afanira kumisa motokari dzacho wega, votora motokari vosunga madhiraivha, kwete kubhadharisa vabereki vari kutotambura varida kuenda kumba. Iyo nyaya yakaongororwa, nyaya yekubhadharisa vabereki yambosendekwa. Havacha
aiwapo tanga tiri kunzwa Dr. Mavaza vezanopf vachitaura pfungwa dzavo pamusoro penyaya yezviri kuitika pane zvekufambisa zvemunyika. Handisi kuzoti veMDC Alliance vadzoka here?
Not yet. We are still waiting for him, so I can see that he's attempting to join, but we can't see him, so can you ask him to actually join? So to cut off and come back. So we've got another video of a person who was discussing this ZUPCO issue with Ezra Chisaspanda. So this gentleman actually lives in a rural area, and he has to walk long distances to and from Bulawayo. So sometimes he uses certain transporters, but he says it's not workable. So let's listen to what he said.
Abantu ekhaya sibona ukuthi benzani izibhodile yonke indawo. Nanga ubaba lapho osemunqeni. Igama mbana.
Igama uthi Mncube.
Yebo Mncube, uhlala ngapha.
Embonqeni.
Ekunjani kwale mbonqeni?
Hayi embonqeni, hayi siyalamba, silakudla. Izulu latodisa.
Latodisa kakhulu.
Isalima kwatoda kakhulu.
Asiholi.
Asiholi.
Wakulala khona ukuthi aliyaphiwa zihole ukudla.
Hayi akukho.
Manje phila ngani?
Sesiphila nje abantu bembonqane sebephila ngokulayitshela amarondi enhlabathi ukuze bathole ukuthi bethengele imali.
Abantwana bakhulise njani?
Abantwana inzima vele siphila nzima.
Abantwana wena?
Yini abantwana?
Bangani?
Bangu-three.
So bakhangelele kuwe?
Bakhangelele kini.
Unkosikazi la ukhona?
Unkosikazi ukhona.
So lapho uquma sosusiya khonai?
Uquma uhamba ngenyawo khona.
Usiyemonqani?
Yini siyemonqani.
Khatshana khonai?
Khatshana khonala. Ninamali yokugada. Somele ukuthi ngiyecele emarolini ukuthi ngigade enze ngifike ekhaya.
Ufike ubalayitshelele?
Ngibalayitshelele.
Mahhala. Hey. So lapha ngikhona ngale bathini ngomkhuhlane we-COVID?
Umkhuhlane we-COVID bayancedisa sesihlanzile ukuhlatshwa. Lamhlanje besihlatshwa indlela.
Uhlatshiwe?
Ngihlatshiwe.
Uyaqala?
Uyaqala.
Okay. Ubulungu ungahlatshwa?
Ubulungu ungahlatshwa.
Kukho nabantu bafile nge-COVID kwalala?
Hayi, bantu singakabizi.
Abagulayo kodwa?
Hayi, sihlanzisabuzo.
Kodwa sihlatshelwa ngalayo embonqane?
Sihlatshelwe embonqane isikole.
Embonqane isikole. Kulamanesi? Bethatha
abemgusa
amanesi.
Yeah, amanesi.
Right, faka isikhalazo sakho kuhulumende size ukuthi uthini.
Thina isikhalazo sethu kuhulumende besicela ukuthi uhulumende abantu uyasincedisa nathi sithole ama-project sibe le ndawo ngoba ngale mbonqane sisemapulazini sinokuthi uma usuyakhile uxotshwe. Angeke sihlale 10 years umnikazi wepulazi akukase ukutshe ukuthi kasakufuni epulazini. Khulunywa nje kulabantwana abaxotshiweyo esikolo khompaka. Ubaba
wabhukilalangela nje amapulazini akhona.
Sasicela ucela kumnikazi wendawo okuhlalise. Sewungahlali uhlali phambili uyakuxotsha usunesikhathi eside udinga indawo. Sithwala nzima. Yikho kusihlukumeza kakhulu embonqane emapulazini.
Okay, no, siyabonga kakhulu.
So that gentleman lives in a place called Mbonqane. It's just outside Bulawayo. It's quite far. And he says that maybe the government has forgotten about the rural people because it's concentrating mostly on these people that are in urban areas. So he says they don't have transport at all. The mshikashikas were banned, and so they have nowhere to go, literally. So there's a problem there, Marvelous.
Maybe let's throw that question again at you. Dr. Mavaza, you're hearing what the rural people are saying. Is there a plan to also alleviate the transport problems of the rural people?
Thank you. Yes, indeed, there is a plan to solve the transport blues in the rural areas. While the first thrust of development was put into the urban areas, we did realize a bit late that we should have put the same thrust to the rural areas. And as indeed would be seen as of tomorrow, the buses which have which came in last week, most of them are being allocated to rural areas destinations because the towns Harare and Bulawayo will be serviced with trains. And then some areas then, it relieved pressure of buses from the areas where the train will be going. But however, the rural folks should be rest assured that the buses will be available for them in this week as we go on. And we want to assure the everybody that, you see, ZANU-PF and the government are working together. They are all after the best interest of the people. And running a public transport system is not simply to make money for the government, but to put some sanity into our public transport system, which was not governed by us for some time. You would realize, Marv, that this area where we are in England, most of the buses, trains, and everything are controlled by a central controller. even though they are not run by government, but they are run by a controlled body, so such that you can buy one ticket, which you can travel in every train in England, if you can buy a day ticket in London without having a problem of it, because they are all being controlled by one controller. So this is the system Zimbabwe is introducing. And yes, it starts being difficult, but we are getting there, and very soon it will be the travel problems will be things of the past.
Yes, go ahead, Marvelous.
Aha, regaiti nzwe amene kuti vadzoko ravadzoka here kana vasati vadzoka atofunza zvakare kuna Dr. Mavaza kuti vekumamisha vari kuchema chema kuti vakanganikwa nehurumende tichaona here mabhazi achisvika kumamisha.
Thank you, Mav. Ndozvandiri kukurukura kuti pamabhazi akapinda muZimbabwe kubva svondo rapera hurumende yaka akagovera kumatunhu ematenganyika kana nematunhu emaruva ekuitira kuti kana kumamisha kuti vanhu vari kumamisha vaonewo transport inenge iriko. Kune misha iri pedyo nemaguta ine vanhu vanogara ikoko vachigara vachienda kuguta zuva nezuva. Ikoko ndiyo misha iri kutanga kupiwa mabhazi ari kuuya. Zvirokwazvo zviri kugadziriswa, ende ndozvatirikureva kuti nyaya yedambudziko remabhazi iri idambudziko guru riri mumwoyo mehurumende. Ndokusaka vari kushanda usiku nesikati kuti mamwe mabhazi auye. Uyezve tinoda kuti mutitondere kuti hurumende akaisa chikumbiro kuti kana une bhazi rako rauinaro wanaro rigonyorwa pasi pezupco kuti rigoshandawo riri under the governance, under control yezupco, kuti tikwanise kubvisa kupengereka kwanga kwakuita nyika yedu nekuda kwemabhazi kana kwemichovha yanga isina kunyoreswa, yanga iri kungoshandiswa. Ende tinogona kuona kuti michovha iyaya yanga isingangokonzera congestion mumaguta chete, yanga yava kushandiswa nematsotsi vaitakura vanhu vonovabhinya nekuvabvutira mari novasiya vakanda mumasango. Saka hurumende nemapurisa vakagara pasi vakati the only way out kubvisa vanhu vasina kurejestwa toisa mabhazi akarejestwa. Hongu idambudziko nhasi, asi mangwana tese tichabatana maoko nekupembera nekuti the transport problem inenge yagadziriswa. And we are in the process of sorting it out now.
Thank you very much. We also have another person that spoke with Ezra Chisasmanda. Let's listen to what he was saying about transport blues in Bulawayo, in other areas. And, you know, what Mr. Mavaza is saying here is that the government is paying attention to what is going on. So we don't know whether people are happy with his explanations or not. So let's listen to this interview that was conducted by Ezra Chisasmanda.
Polo mkushane uza chia ngapi njoba sisi minyana kandara.
So batida ba, nukua mwa nukume usali 1 meter kota siyabona mutila papu zupu ni sikazwa ni ndawanya wala nda
imita siya ikuluma mwa mdomo sivila isi fikisa ya pesu shika kwa koto ka isiko uwe nzagalai iti nje singa zivonela uti singa minyana koto wake kunzi mbutfuti singa minyana mwoba iku ya sabesu mungena lepasimu. Sabe sifanele ngisungene lepasini so ngase ngavulisa ikhaya lo mise ngingenela akukho lula. Akukho lula sibili. Kodwa ke siyazama ukuthi khona oko kube khona. Bese siya emchoveni. Emchoveni vela kukhulunywa nge-one meter. Ikungena emchoveni sihlale ngokukwana.
Akukho amasukufuta ngomchova la
mancane. Yee, akhona sibili. Sala siyi-4-4 njalo. Asitholi umehluko. Umehluko nje into ekhona ikuthi siyasanitize. Kwesinye isikhathi vele ungasanitize futhi. Ayi,
ngisebenza ngaphefumulela nqa lo mkhuhlane banikana baninga.
Kakhulu. Kakhulu ngoba vele sihlala siminyene. Kambe kwabantu eyi-4. Akusangeni, akusafani
lento okufanele sibe. Konke lokhu kukhulunywa ukuthi landelana ama-COVID protocols, hayi.
Into esikhathazayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe baba kasiboni kuye kutshengisa ukuthi kufanele sehlukane okungakanani kuhulumende wese kukithi thina-ke yakuvela ufuna ukuzihambela futhi siyakuthatha engxenye kwesikhathi lula ukuthi thina esihlala sonke khonapha elokithini kusho ukuthi kasingaza ke sithelelane yikho esikubona kuthi khe sikuthatha njalo ngoba siphonge ugada nje sizihambele isikhathi nje usuphonge uzikhanyela uzivikela wena ukuthi utholile yini imaski njalo umaski kanti uyazithengela nxa lamhla
sokungaphiwa umamasi uyathenga
ashi asiwaswaphiwa siyawathengela siyawuthengela
nxa ungagqokanga bathi
usofika ngale imota okuyo ukuthi bathini bakukhipha phandle kumbe bangakukhiphi kodwa esitaradeni vele asisakhangeli umkhuhlane isikhathi esiningi usukhangela ipolisi yikho okuvele okukhona nxa ubona ipolisi asofanele ufake kuhle imaski kumbe nxa ungena esitolo isitolo ayibashi bathi wena gqoka kuhle imaski bafuna ukuvala amakhala uvala umlomo esitolo hayi bangathi ba-strict kodwa kwezinye indawo lezi abalandaba lapho ngaphandle kokuthi uzubone amapholisi ayikho lapho ukwenza konke uvale
ngona zohlatha
singahlatha
zonke zombili
yeah
hayi no siyabonga kakhulu
yabo
yabo
yes marvelous that gentleman lives in Bulawayo and is complaining bitterly saying that you know in these buses or mshirashikas there's no social distancing at all people are crowded and it's really really a death trap. So I'm happy that we've got Mr. Tawanda Sokora. He's back here online. Mr. Sokora, sorry, you got cut off, and welcome to the program.
Thank you very much. You know, I was just saying that my brother here today, he came back with a different way, because last time around when he was on the program, he admitted that ZANU-PF had made a mistake by giving monopoly to ZUPCO and also by arresting people that would have boarded Mushikashika. He admitted that the government had blundered. And that's what we've been continually saying, that it's not a good idea to monopolize the transport system, especially in this time of COVID. You know, like this person was saying, there is no social distancing in COVID, in those buses. If you look at those bus stops, everywhere where you board those buses, people are crowded. You know, people are busy spreading COVID-19. And inside the bus, they will also be crowded, packed like sardines. You know, you wonder what the government is thinking when they are saying they are doing it because of COVID, and they ban all the other combis, they ban all the other transport providers. This is the time when the government was actually supposed to be inviting other transport operators so that we have a few people in a bus, few people in a combi. Mm-hmm. I mean, tell the transporters that, you know, you can only carry a certain number of people. We have seen it happening. Even here in America, it's happening. You can only carry a certain number of people. And this is exactly what the Secretary of Transport for the MTC Alliance proposed, that the government should move away from this monopoly of ZUPCO and allow other transporters or other transport players to come in and actually lessen the spread of COVID-19. But we have a government that doesn't listen to the people, that doesn't even invite the opposition to issues like this. But when we have issues that affect people the way the COVID-19 has, we need a consensus. We need, a convergence of ideas. We need a tolerant president, a tolerant government that invites all stakeholders. We have seen that happening successfully in South Africa, where the opposition, civic society, and you know, ordinary members of society sit down and discuss the country's problem and proffer solutions. That's what we should be seeing in Zimbabwe.
Mm-hmm.
But we have Nika, Nevatungamiri, Vanositwa Tungamiri, Vanuita Umbimbindoga, Vanuita Umbimbindoga, Nepuziva, Nenjere. Asinjere tozeota azina Umbimbindoga. Gava Chagivan, Gava Ungani Devan, Gava Patan Devan, Tishande Pamachete, Sevana Zimbabwe, Tigazi Zunesa, Van Varkufira Mabazi, COVID, Rukto with Zeranina Zubitka Mabazi.
Thank you very much. Maybe Mr. Or Dr. Mabaza wants to react to that. Go ahead, Mr. Dr. Mabaza.
Thank you so much. You see, the problem we are having here is Mr. Jogwara, as always, is playing politics. Let's look at what is he calling government's monopoly of transport. When did it start? It's only recent that the government had said we are stopping unregistered vehicles to operate in towns. And this is because of criminal activities which had started and the problems which they're giving to the people throughout the towns. And therefore, this so-called monopoly is not a month, 2 months old. It has just started, and that's what we are seeing. Again, the government is putting in and is inviting some stakeholders to say, bring in your vehicles, bring in your buses. We work together as a team. We come under the same umbrella, and we tackle the transport blues.
But the question is, you know, why is the government really interested in this monopoly? That's where the question is.
The answer is because all along we were not in a monopoly, and it was a disaster. All along, people were allowed to come in with their buses, register them, and it proved to be dangerous and horrible. We brewed a lot of criminals from non-registered vehicles. We brewed a lot of non-tax returns from other buses which were registered. And again, people did not stick and adhere to timetables. People would not move their buses until it's full. And all these problems started. Now the government have come up with a monopolized program, which means, number one, the buses would move as per time. The buses would move as per timetable. We are now going back to a timetable when it's 11 o'clock, the buses to go full or empty. This is the situation the government is coming up into. And it's actually subsidizing a lot of monies into the public transport so that people can get transport to work and home.
Thank you very much. Marvelous.
Regai timbo wanyato pinda mune zvimatongerwo yenyika. Tombo enda kunava Tawanda Dzvukura. Tinoona kuti parizvino batiri renyu MDC Alliance. Takaona muchiti manga muri kupemberera kusvitsa makore ati wandei muri munyaya idzi dzematongerwo yenyika. Zvii zvamungati batiri renyu raunza kuZimbabwe?
Yes, we were celebrating 22 years of our existence as MDC Alliance. It has been, of course, 22 years of sweat and blood. Sweat in the form of the suffering that we are seeing Zimbabweans going through, Zimbabweans enduring a growthless economy, a jobless economy, a repressive regime, and a retributing regime. You know, it's a government that has caused so much suffering to the people of Zimbabwe. And the MDC has been fighting that. We have been at the forefront of fighting all these vices that we are seeing. And the people of Zimbabwe know that without the MDC Alliance, without the other political players that are there in Zimbabwe, without the intervention of the civic society in Zimbabwe, Zimbabwe would have become a one-party state a long time ago. Even under Robert Mugabe, he would have done a one-party state to Zimbabwe. And now, even more and even worse, with Emmerson Mnangagwa, who has been trying to crush all opposition parties, in particular the MDC Alliance. So we have contributed greatly to the democratization, to the little democracy that we see in Zimbabwe. Otherwise,
yes,
the suffering that we are seeing today in Zimbabwe would have been worse if it was not for the intervention of all the political and civic players that we are seeing in Zimbabwe today.
May I chip in?
I just want to say, before I finish, this is very important.
Okay,
I know that we have gone through blood and sweat, we have gone through all this suffering, but I want to tell the people of Zimbabwe that there is light at the end of the tunnel. A new dispensation is coming, a truly new dispensation led by Advocate Nelson Chamisa, a new government that will give all rights, equal rights to all Zimbabweans, a new government that will create employment, a new government that will ensure that every Zimbabwean inside Zimbabwe or outside Zimbabwe is accorded his democratic right to vote, and that the people of Zimbabwe know what happened when we were there in the unit government. They tested good life for the first time when Vice President Tendai Biti was Minister of Finance. They tested good life when Advocate Nelson Chamisa was Minister of Technology. Things improved. You know, even the city councils were working and operating without the interference of central government. New roads were built. You know, that's what we are going to bring to the people of Zimbabwe very soon, and it's coming.
Thank you very much. And just one minute on some of these issues. You know, it seems as if even intra-party fighting, you know, you've been fighting a lot, you guys, and recently you lost the name MTC Alliance. And at the end of the day, there is a complication there. Because Douglas Manzola claims that the MTC Alliance belongs to him. So as a way forward, what are you going to do? Are you going to have a new name? Or what's going to happen? 1 minute.
We are surprised. The MTC Alliance has not lost a name. We still have a name. The people of Zimbabwe know the name of our party, and they know the person who leads that party. It's Advocate Nelson Chamisa, not Douglas Monzora. And, you know, talking about the way forward, we are a people-based party. We go to the people. We consult the people. If the people tomorrow wake up and say, we need to move on, we need to rebrand, we'll do that. We'll do as per the wishes of the people. We are not those who say the people are the voice of God. The voice of people of the people is the voice of God. We listen to the people. Those that say the voice of the people is the voice of God, and then they don't, you know, end up listening to the voice of God. You wonder, you know, what kind of people they are. We listen to the people, and we will listen to the people when it comes to the party name.
Thank you very much. Marvelous.
Toenda kwa muri vamavasa. Munoti ine zvikutaurwa navadzokora.
Murikungoona kuti vadzokora varikungotambura mukati mezviroto zvisingazofa zvakabudirira. Hakuna chakachinja chakakonzerwa neMDC panguva yeGovernment of National Unity. Chaasinganzwisi dzokora ndechekuti it was a government of national unity. Then angari mapato maviri anga akasangana anosanganisira MDC iyoyo neZANU-PF. Vaishanda pamwe chete. It was not MDC working. Hapana chayakaunza. Asi kuti yakangobenefitawo kumvura yaidonha kubva kuumbrella yanga yakabatwa navaRobert Mugabe panguva iyoyo. Iko zvinezvi tichitaure tichiti dambudziko riripo nderekuti MDC yatadza kuzvitonga iyo pache zvayo. Yatadza kumaneja pati yayo. Yamwashukazve. Iko zvino vakurwira zita, vonyemberana pano nepapo, havatoziva kuti vada kuita sei, kana kuti Chamisa wacho chaari kutya kutsvaga rimwe zita rake chii, kana kuti ndezvi Chamisa, hakuna anoziva. Chatinongoziva ndechekuti varida kumboita dambudziko kuti kana tazovakunda 2023 vozotendoka vochita dzvinyirirwa nekuti takabirwa zita. Asi apa vane nguva kubva nhasi kusvika 2023, they can change their name, they can educate their supporters about their new name, but kudofo nekupusa nekurara nezamu mukanwa ndokwaita kuti MDC itisvitse patiri nhasi. Chekutanga tinzwisise kuti MDC handiyo yega opposition party yanga iri kuZimbabwe, zvokuti dai yanga isipo oro iripo Zimbabwe yairamba ine mapato akasiyana siyana. A multi-party democracy has not been brought into Zimbabwe by MDC. It was actually fought for by ZANU-PF and was brought by ZANU-PF. And we have maintained it as a government. We have maintained the political parties, the opposition parties, and we have actually put them together and supported them. Kwa nengi wakutambura wasi sinamari, takaumbaiko zi Poland, critical ideas from those political parties and make Zimbabwe go ahead. Unfortunately, the MDC is going to be a good thing. The MDC is in Poland. Mwari waona kuti vada kuchipawa inemwe pati here. Asipi vadzokora vakwana sekuti ndisadagara hangu pasi kuti yes MDC A or B or C kusvika kuZ it's very important to democratic spaces in Zimbabwe. Saka they are not enemies, we are only opponents. Saka atitarisani sevavengi, we look at each other as opponents but not enemies.
Andina nguva yekudzokorodza kana kutaura zvavari kutaura nokuti hapana chavataura vangouya kuzotukirira MDC nekutukirira President Chamisa ndo zvavanotumwa kuti vaite nevanhu vavo nevakuru vavo vakasadaro vanenge vasina kuuya pavoa saka tinovasiya vakadaro isu semusangano isu seMDC Alliance tinoramba tichipemberera 22 years dzedu tichitaura vanhu kuti ngatirambei takasvinga tava kuda kusvika asi tisati tasvika ikoko tisati tasvika pane zvatanga zvichitaura zviya zvichaitwa nehurumende nyowani iri kuuya inenge ichitungamirirwa naPresident Chamisa ngatiendei tese tinorejista kuvhota handei tinorejista kuvhota neuwandu hwedu tobva ipapo tozoenda kunovhota zvakare isusu kuno vari kuAmerica ngatisanganei muno muNew York tinenge tirimo tichirwira kodzero yedu yekuvhota sevana vari mudiaspora sevana vari kudzinganiswa muZimbabwe nenhamo neunhupu nekukanganiswa nekutadza kutonga kunoita ZANU-PF tiri muno tiri 5 million nekuti nezvipitwa kumusha saka tiri kuti isu ngatisanganei neuwandu hwedu ihwoyo kuNew York tirwire kodzero yedu yediaspora vote tinenge tiriko musi wa18 September paNew York pa UN headquarters kubva nguva dza10 am kusvikana 3 pm tabva ipapo tonosangana kuhotera kwatiri kusangana kuNew Jersey tichitaura tichikurukura nyika yedu zviri kuitwa munyika medu tichitsvaga kuti toita sei kuti tibude munhapwa watiri kupiwa nezanu pia.
Thank you very much, and maybe before we part ways with our guests, let's hear a little bit from Zokora about the Warriors. One minute. What do you think about the Warriors, not politics now, the Warriors? What's your take on what's going on?
Tinoda isu toti tiri vanhu vebhora. Tinoda kuti mutambo wedu uenderere mberi. Mutambo webhora mutambo wakatirera, mutambo unovaraidza vana veZimbabwe zvikuru sei panenge paine matambudziko akadai. Ini ndoda kuti maWarriors edu atungamirirwe nemwana wedu muZimbabwe. Tinavo vana veZimbabwe vakatamba bhora zvinomwisa mvura vari kutitungamirira iko zvine zviuyu hatisinyatsoona kugona kwake. Ngavatiisire mwana wedu weZimbabwe arairidze maWarriors.
Dr. Mabaza, Warriors not politics. Thank you.
Thank you. Tingoti tinoda kutenda inu Zifa nekuti yaita zvakanaka kudzinga iye kochuyu. Nekuti kana munhu asiri kugona basa rake kwenguva yakareba hapana chikodzero chekumuchengeta ngaagare pasi
vatsvagewo
anogona kuita basa iro rine mazvo.
Thank you very much. Our time is out. So we wish to thank our guest this evening, Dr. Masimba Mabaza. He is in UK. He belongs to ZANU-PF. We also wish to thank Mr. Tawanda Zokora of the MDC Alliance. Signing off from Maryland, this is Kip Stube saying good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mslanganya, who is saying have a very good night. And let's meet again on Let's Talk with Atikurukurei tomorrow.
Thank you very much. Bye-bye.